kare chimuti chakabvako Mexico. Plant iyoyi ine mavitamins akakosha mumwiri memunhu. Ine calcium inokwanisa kuti tivakire mabhonzo. Ine iron inoita kuti ropa redu ringe rakanaka. Ine vitamin A inoita kuti maziso edu aone zvakanaka. Ine vitamin C inoita kuti miri yedu ikwanise kurwisa zvirwere zvakawanda. Saka tichazoda kuti tidzidzisane zvakati wandei maererano nekuti chai inoshandiswa sei. Uye inodyiwa sei kuti tikwanise kunge tichizvirapa zvimwe zvirwere nokuti iyo pati zvayo mushonga zvakare unokwanisa kuti urapewo zvinhu zvakati wandei.
Muti uyu unotora nguva yakareba sei kuti ukure?
Muti uyu ndingati ukangoudyara miti yaani 3 months vanhu vakwanisa kutotanhatanha mashizha vachiita usari.
Unobikwa zvakangofanana nemavheji here?
Wangu unobikwa zvakangofanana nemavheji asi tinokurudzira kuti kana muchiubika munoubhoila kwamaminitsi akati kuti pane kamwe kamukaka kanobuda tinovatumidza kuti macyanogenic compounds but the moment you boil it they all disappear.
Saka munoti vanhu vafashaidza?
Tofashaidza. Then kana tichine tafashaidza zviya mvura yedu iyo yatasara naiyo inondori nemavitamins akakosha andaa ndichitaura haya haina kana chipomerwa haina kana poizeni yainenge inayo.
Unokwanisa kuwanikwa uchidyarwa kunzvimbo dzakasiyana siyana here?
Muti uyu unokwanisa kudyarwa kunzvimbo dzakasiyana siyana. Ndingatoti kana uchirarama mubig falls nokushayikwa kunoitwa mvura mubig falls zvinotoreva kuti dzimwe nzvimbo maruwa anemvura akanaka anemvura inonaya zvakanaka unokwanisa kuti ubate.
Mataura zvakare kuti munoshanda nechipatara, muri kushanda navo seino?
Pari zvino tiri kushanda neVictoria Falls Hospital then tiri kushanda zvakare neUnited Blue Hospitals takaisa plantation ikoko. Tine tarisiro yekuti miti yedu iko zvinezvi yatikurei zvatinofungidzira kuti supply yacho haizoshota. Saka zvataa kuchizoita manje taakuenda tichivapa dzidziso mumakitchen avo tichidzidzisa mashefu avo vanobika tichidzidzisawo vana mukoti vanodawo kudya chaya kuti inobikwa sei zvii zvainotibatsira nazvo. Tinogona kuidya zvakasiyana siyana zvinosanganisira kuti tinogona kumwa ti yechaya tinokwanisa kuita usani wechaya tinokwanisa kuisanganisa zvakare nenyama mabikira atinongoita chomoje tinokwanisa kuti tidye chaya saizvozvo.